Vakasano bata chinzvimbo chemukuru wezera vaEddington Mazambani vaudza komiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto kuti vanoona sekuti vakaita izvi makambani anotengesa mafuta anokwanisa kuwana mari yekuti atenge mafuta aya pachawo asingamirire mari kubva kuRBZ. Vati vakatonyorera kubazi rezvemhando dzemoto vachikumbira mvumo yekuti vakwanise kuita zvavari kuronga. Vati pari zvino vakatopa mvumo kukambani yeZuva Petroleum kuti itengese petrol nedizeri nemadhora ekuAmerica pamagaraji ayo maviri anotire Groombridge muHarare nerimwe riri kuVictoria Falls.
Would want maybe more players to do that. The reason why we did that paper is that
tirikuda kuti magaraji akawanda atengese nema US dollar uye kana zvadero isu tichaongorora kuona kuti petrol inenge yatengwa nemari yabva kuRBZ haizotengeswa nema US dollar.
Vatiwo kana zvavari kuronga zvikabudirira, garaji rega rega rinenge rave kusungirwa kuve neimwe pombi inenge ichitengeswa petrol nedizeri nemari yekuAmerica. Asi vati petrol nedizeri zvinenge zvatengwa nemari inobva kuRBZ zvicharamba zvichitengeswa nemari yemuno. Vati nyaya yekushayikwa kwemari yekunze ndiyo iri kukonzera kushayikwa kwemafuta emotokari, uye vati mafuta ese ari kuuya achitengwa, izvo zvave kuita kuti magaraji mazhinji agare asina mafuta. VaCrosley Mashiri sangano reIndigenous Petroleum Association of Zimbabwe vaudzawo komiti iyi kuti kutengesa petrol nemari yekuAmerica kunenge kuri kuomesera veruzhinji. Vatiwo vanhu vashomanana munyika vanowana mari yekuAmerica zvekuti vazhinji havazokwanise kutenga petrol nemadhora ekuAmerica. VaMazambani vatiwo uwandu hwepetrol iri kushandiswa hwakakwira zvakanyanya zvekuti pazuva pari kushandiswa marita 2.8 million epetrol nemarita 4.2 million edizeri. Vatiwo pamwedzi Zimbabwe inoshandisa mafuta anokosha mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora. Vamwewo vakaita semumiriri weBuera West vaSol Nzuma vati vanoona sekuti motikari tsaru dzinotengwa neveruzhinji kubva kuJapan ndidzo dziri kushandisa mafuta zvakanyanya uye dzinofanira kurambidzwa kufamba munyika senzira yekuchengetedza mafuta.
Kune dzimwe nyika vandafanira South Africa vakaona zvinhu zvaita seizvi. Ano kuna phase out some of cars fanka dzinedzana na Japan kuti consumption yavako ndeyekuti zvichida midziyo yedzimwe mota dzatiri kusevenza zvora kuti dai paigona pabude nemekanism yekuti sekuta kwatakaita mapidio achitwa phase out nezvakabva kuna na Japan
VaMashiri vati vanoona sekuti vanhu vakawanda vanoshandisa motokari nekuti hakuna zvekufambisa zvinotakura vanhu vakawanda zvakaita semabhazi kana matireni. Zvabuda pachena pamusangano wanhasi kuti dambudziko rokushayikwa kwepetrol nedizeri richaramba riripo kudzamara nyika yave nemari yekunze yakakwana. Makambani ekunze mazhinji anotengesera makambani emuno ave kuramba kutengesera makambani aya kana kuapa zvikwere achiti anofanira kutanga abhadhara zvikwereti zviripo zvave nemakore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.